Vachi parwa sangano repoverty liberation movement imwe nengo yesangano iri vaobet masaraure vati vaona zvakakodzera kuva nesangano iri kuitira kuti vabatsire pahondo yekupedza urombo iyo iri kutorwirwa nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vamasaraure avo vanova zvakare mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vati kuti nhamo ipere varombo neveruzhinji vanofanira kubatana vakati chekutanga chichaitwa nesangano ravo kuti vashandi vese munyika vatambire muhoro yavo nemari yemadhora ekuamerica vati vanodawo kuti misika yese ivhurwe munyika kuitira kuti vanhu vawane chouviri kunyange kuine covid-19
ticharwira kuti informal economy ivhurwe nguva ino yecovid tione mahwinda achiita basa ravo tione namai vemusika vachiita basa ravo asi mitemo yekuchengetedza utano yavo ichinge ichiteedzerwa ikoko
vatiwo vanodawo kuti vana muzvikoro zvepasi nezvepamusoro kubva kuvarombo nevapfumi vawaniswe mikana yakafanana uye kana kuti izvi zvisingakwanisike zvikoro zvacho zvovharwa
tasunga zvakare kuti tarise nyaya yedzidzo hurumende ngaiitse kuti pawanikwe data remahara kuvana vese vari kumayunivhesiti nevana vese vari kudzidza online kuti vakwanise kudzidza pasave nemwana anosaririra asi tichisunga kuti kana kuchinge kuine vana vasina zvekushandisa kuti vaende paonline ngazvimirwe kusvika mwana wese achinge akwanisa kunge ari online
mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadziore vaudza studio 7 kuti vanotambira masangano akadai kana aine urongwa hunoita kuti vana vemuzimbabwe vagare zvakanaka
Zvino chirongwa ichi chikauya chiri chipanera chinosunungura nyika chinosunungura Zimbabwe zvichisanganisira vadzidzi kuti nyika iende mberi tingafara kwazvo asika tinozviziva kuti zvipanera zvawanda munyika muno ngachisava chipanera chichaenda pazororo ngachive chipanera chicharamba chakasunganidzana neutapwa hwatiri chipanera chichatibvisa muijipita chichitiendesa kukenani
vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati kunyange hazvo zvaitwa izvi riri danho rakanaka chikuru chinodiwa handi kuratidzira chete asi kuti panotodiwa kusandura mitemo iyo inodzvinyira vanhu kuti varambe vari varombo
chakakosha chinganyanya kuita kuti zvibudire uye kuti urombo hupere kunanganidza mitemo yehurumende inova ndiyo inokurudzira nekukotsvera urombo nekuti iyoyo mitemo inge ichigadziriswa mitemo iyi inosanganisira nyaya dzemitemo ine chekuita nemabasa nyaya dzemitemo ine chekuita nekuti vanhu vangashandisa mari ipi
vati mitemo iripo inosumudzira vanazvo kare izvo zvinoita kuti vazhinji varambe vachitambura vamasaraure vatiwo rimwe donzvo guru resangano ravo kurwisa uori muhurumende nemakambani izvo vatiwo zviri kuwedzera urombo munyika muzimbabwe mune masangano akawanda anoshanda akazvimirira uye nyanzvi dzinoti zvinhu zvichanaka chete kana masangano aya akabatana neveruzhinji mukugadzirisa zvinonetsa munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya